nachiremba vari kuti vamira kuenda kumabasa. One vachitaridzawo zvikonzero zvavakanyorawo nekuda kwekuti iyo havasi kufara uye havasi kugutsikana munzvimbo dzavari kushandira ikozvo. Vanachiremba vari kuti hamuna mishonga muzvipatara uye zvine zvekushandisa zvevarwere. Tingangoti mamiriro akaita zvinhu muzvipatara, vanachiremba vanoona zvakakodzera vasaenderere mberi nekushanda nebasa. Ndo chikonzero chekutanga ichocho chanyanyoita kuti vanachiremba vambomira kuita zvebasa iko zvino. Chimwewo chaitawo kuti vanachiremba varamwe kuenda kumabasa inyaya yekuva short-staffed, kwatinoti vashoma vashandi vemuzvipatara. Zvimwewo inyaya dzemaon-call allowances which were promised to be raised from $7.50 to $10, which were not reviewed after the promised period of time yakanga yataurwa nevakuru vakanga vanegoshieta for the previous industrial action yakanga yamboitwa nanachiremba. Tine zvimwewo zvakachitaurwawo nanachiremba vachigunun'una pamusoro pemaRTGS avanga vachiona vachiti isusu patakasainawo makontrakt edu ekuti tiende kubasa, takasaina tichiti isusu tichange tiiwanawo mari yedu iri mumaUnited States dollar or equivalent to a US dollar. And then also the other issue yavanga vachitaurawo ndeyekuti isu sanachiremba tiri kumirawo pamutsara yefuel. Zvinotiomera kuti tikwanise kusvika kubasa nenguva sezvo tisina fuel as we understand the current situation irimo muZimbabwe.
Mati mamboitawo musangano here nevamiriri vehurumende kuti munge muchikurukura matambudziko enyaya?
Tanga takatomirira kuti hurumende vachauya vachitaurawo nesu vachiengeja toona kuti zvakamira sei since vanachiremba vambomira mabasa mazuva maviri aya adarika.
Danho renyu iri munoona richizopera riini? Hazvisi zvinenge zvichizorwadzisa varwere here?
Iko zvino sethe current new executive board hatisi kuziva because hurumende haisati yauya kuti izotaurawo nesu. So the new interim sekutumwa kwatiri kuitawo nevanhu titaure tive marepresentatives avo. Hatisati taane any position yekuti tingazive kuti hurumende iri kuti kudii nenyaya yedu.